Nyaya yomusindo, nyaya yokuzviringidza kodzero dzevanhu ichecho chitsvande chavanoenda muguva nacho. Ndokutonga kwakati vanhuvamugadhi. Asi roho yavo yokuunza rusununguko hapana anoiramba zvavakaitavo kuma1980s kuliberalize education sector nesocial service sector yemunyika hapana anozviramba. Asi nyaya yomusindo, nyaya yokurambira pachigaro ndo zvavachaenda muguva vanazvo zvicharangarirwa zvinhu zvinhu zvakaipa zvakaitwa navamugabe zvavanofanira kuti vatarise vachisvika 90 years dzavo kuti hade vachingozororavo kuitira kuti kana musi wetinozoimbawo kuti tambira mwana wenyu vanhu vano vachitiwo no munhu pane zvakaitawo zvakanaka nezvimwe zvakashata.
Tinoonawo zvakare pamashoko avari kunzi vakataura kunhepfenyuro yeZTV ari kutarisirwa kubudawo manhera anhasi. Vamugabe vanonzi vakati havana kwavari kuenda vachisiya bato risina kugadzikana. Munotii nemashoko iwa?
Munhu aita kuti bato ravo rezano risagadzikana ndivo vamugabe nenyaya yavo yokusaida kusiya masimba. Chechipiri, munhu aita kuti nyikazve isagadzikana ndivo vamugabe nenyaya yavo yokurambira pachigaro nenyaya yokusada kusiyawo umwe anoenda pachigaro kupurazi nyaya yavo yokuti even vadyiwa maelection vanongoramba vachimbunyikidza zvunhu vachiramba vachitonga. Asi zviri kutaurwa navamugabe, shoko guru ratarwa navamugabe mukaverenga story yomuherald ndeyekuti vamugabe ari kuti inini ndinofira mupawa, vari kuti inini ndichangobva mustate house ndichienda kuheroes acre. Ndezviri kutaurwa navamugabe izvo. Pfungwa isina maturo, pfungwa isingakurudzirwi, nekuti vamugabe kana munhu uchinge wava 90 years makore makumi mapfumbamwe haasi makore okutamba. Chatakungoona mutumbi wavamugabe kuti avo vamugabe varipo, asi panyaya dzepfungwa kuti vachiri nepfungwa yekuti vangatonga nyika, vachiri nepfungwa yekuti vachagadzisa ikonomi, vachiri nepfungwa yekuti vachambaiona kuti chiri kuitika kucholocho ndechecho, chiri kuitika kuchiredzi ndechecho, chiri kuitika kwamurewa ndechecho, kunyepa vamugabe vasina kana pfungwa yekuita izvezvo nokuti vakwegura vakura.
Totarisawo mari iri kutarisirwa kushandiswa pamhemberero dzavamugabe inonzi inotarisirwa kusvika miriyoni imwe yemadhora. Bato ravo harikwanisa here kuonawo kuti mari iri kushandiswa pabirthday ingadaiyaniswa kune zvimwe zvinhu zviri kuda kubatsirwa munyika?
Aiwa, bato ravo harazvioni zvemune matopi zvandomushani salary gateumo. Vanhu vese vomuzano vamugabe ndingatoti kana makatotarira mubato ravo ndio vanenge vanotombova nenyadzi, mamwe ese ayo matotsai.